mugore ra 2019 tripa utungamirirwa vaEmerson Mnangagwa mamembers eamalgamated ruptures inyenyu Zimbabwe vakasangana nekushungurudzwa kwakanyanya nehurumende yavamunangagwa. Tinotarisa mamembers edu akabjadzwa akatoshwa sine maincidents anokwana kuita 7 uye vanhu ava vachirohwa kusara vakuvara zvakanyanyisa. Mhosva yavo ingori yekuti senge vachigwira kuyira kuti vawane mari inotenga mari yekuti vararamewo sevanhu. Izvo zvinove kodzero dzavo sevashandi. Tikatarisira vakasungwa, tine maincidents kwete nhamba yevanhu asi maincidents 29 ekusungwa kwevanhu vachiratidzira kuti vapiwe muhoro unokwana unokwanisa kuti vakwanise kuwanawo health care, vawana education, vawane chekudya, vawanewo pekugara sevanhu.
Chii chakaitika chakusvitsai kuti mutaure izvi?
Tikatarisa vanhu vakavhundutsiwa vachishanyirwa muzvikoro zvavo, tine matekisi anokwana 1005 vanhu vaivhizitirwa nemanhu yecentral intelligence organization vachishungurudzwa pamabasa pavo, vamwe vachivhiringwa kudzimba dzavo vachishungurudzirwa nyaya yekuti sei vari mamembers eamalgamated ruptures inyenyu Zimbabwe. Tine mamembers edu anokwanawo 31 ayo ane masarari avo akasiyiswa gore rino nehurumende iri panishimendi yekuti vari kuitirei majob action atinenge tadedzera kuti vatsvage muhoro unokwana muhoro unotenga. Tichitarisawo vamwe varayiridzi vari kutandaniswa mudzimba dzavanogara kumaruwa. Takarekodha makesisi anokwana 12 vanhu vari kutandaniswa pamudzimba dzavo dzavanogara vachisiyiwa vamadestitute nenyaya yekungoti vari mamembers eamalgamated ruptures inyenyu Zimbabwe. Tichitarisa makesisi anokwana 1157 vanhu vaingodiscriminatewa pane zvimwe zvavanofanirwa kuwana nenyaya yekuti mamembers eatusi. Zvavanofanirwa kuwana zvakafanana nekuti munhu akakumbira leave yekuti aende kunozorora achinyimwa naheadmaster wake achiziviswa kunzi hatisi kuzokutendera nenyaya yekuti uriwe atusi. Tikatarisa munhu achida kutransfer achirambidzwa kutransfer dzimweni dzenguva pamwe naheadmistress wake nenyaya yekunzi imemba yeatusi. Tikatarisawo vamwe vanhu vachinyimwa mapromotion nekuti vamembers eatusi nevamwe vaitodhimoswa chaizvo nenyaya yekungoti mamembers eorganization yedu. Tinotaona ziri kushungurudzwa kwakanyanya kuri kuitira vanhu veboka redu zvichienderana nekutaurawo kunoita hurumende ichitizivisa kuti inoda kuparadza organization yedu.
Zvino zvamakatarisana nezvizhinji zvinonetsa varayiridzi, munotii kunhengo dzesangano renyu?
Tinoramba tichikurudzira mamembers edu kuti arambe akasimba akashinga pahondo yatiri kurwa yekuti tiwane mari dzinotenga. Tichikurudzira hurumende yavamunangagwa kuti ivone vashandi sevanhu, vasationese semhuka dzekuti dzinongodiwa pakushandisiwa chete. Idzowo mhuka dzichitotiwo kana dzashanda dzinotozombopiwawo chekudya kuti dzisafe nenzara. Saka napawo vari kutiita kudzokera kuslavery. Tiri kuramba tichichema navo kuti dai vatinzwirawo tisu sevanhu, vari kungoshuwirawo kuti dai titapurawo navo upenyu hwakafanana nehwo vanoda kuti mhuri dzavo igare vachiwanawo chekudya, vachiwanawo kurapwa, vachiwana mishonga, vachiwanawo dzidzo. Tinokumbirawo kune vamwewo vari munyika dzakatiporeteredza kuti vatibatsirewo kutaurirana nehurumende yedu kuti irerutse zvakanyanya kudzvanyirira kwairi kuita vashandi vedu.
Tinoona sekuti mave nenguva muchiedza kutaura nehurumende asi pasina chiri kuitika. Pane imwe nzira here yamunofunga kushandisa kuti hurumende iteerere zvichemo zvenyu?
Hongu, tine nzira dzakawanda chaizvo dzatinogoda kushandisa kuti zvichemo zvedu zvizvike, unyengeto hwedu hunzvike. Asi zvizhinji zvachona zvinosanganisira kubatanidza maworkers ese. Saka muchiona tiri kuita bisine ratiri kuita rekuwedzera kubatana nemamwe maworkers ekune mamwe maboka. Tichitarisawozve nenyaya yekuwedzera vanhu vari mumaticha vacho vanonzwisisa kukosha kwekuti vabhadharwe, vachinzwisisa kukosha kwetrade unionism. Rine basa ratiri kurwa naro. Tinofara nekutandurwa kuri kuitwa nyaya iyi nematicha akawanda. Kuwanda kwedu ndiko kuchaita kuti kuwanda kwevanhu vanonzwisisa nyaya iyi ndo kuchaita kuti hurumende idzi mari yachipa mari. Pavari kutinyima mari apa pavanoramba vachitishungurudza, vane pfungwa dzekuti vanhu vachapera kutiza kuunion tesarati avashoma. Asi tiri kuvashamisa nekuti tiri kuramba tichiwanda zuva nezuva. Tinoziva kuti kana tikaramba tichishanda nemushandiro watakaita gore ra2019 panopera 2020 tinenge tabata maticha mazhinji aakuona muono wedu wekuti hazvitendedzwe kuti munhu ashande asingabhadharwe mari inotenga. Saka pakuchasvika pasteji iyoyo hurumende haizogone kuita mishanda munzeve nekuti tinenge tawandisa zvokuti tinokwanisa kubata zvitanda izvozvo tichizvibvisa kusvika vanzwa nyaya yedu.